chingawe chokwa di chocho yekuti kune ngarawa yemarashi yakamboya ku South Africa ikoko ndofunga yakapedza mazuva matatu kwaoti mana zvikaunza kutaura kuti yakatakura chii hapana iza kuti zvakatakurwa mungarawa iyoyo asi maamerica wazvazobuda zvino kuti chingava chokwadi kuti zvazviri zvombo zvehondo ngekuti South Africa neRussia ishamwari dzakasimba chaizvo kubvira nguva yekurwisa rusununguko rwuya
kana chiri chokwadi ichi professor zvino zvichaitei kuAfrica zvichaitei munharaunda yeSADC
nyika dzemuSADC dzinoita zvadzinoda dzinonzi national interest saka andifunge kuti pane zvizhinji zvingaitwe ngekuti nyaya hombe panapa ndiye kuti zvombo zvehondo zviri kupuhwa Russia ngekuti Russia iri kurwisa ngeUkraine ka saka nyika dzeSADC kuUnited Nations kunze kweimwe chete ndofunga ibotswana here dzakaita abstain kuvhota kushoropodza Russia South Africa yakaita abstain yakati iyo haipindi iyo nyaya iyoyo asi chinozivikana chaizvo ndechekuti kune kufambidzana kwakasimba pakati perussia nesouth africa asi handifunga kuti nyika dzeSADC dzeregion pane zvadzingaite here hapana zvavangaite ngekuti south africa iindastry yavo tinongoziva kuti nyika dzeSADC hadzibati hapana zvadzamboita kuona izvekuzve kuzimbabwe ona izvekumozambique saka handifungidzie kuti pane zvaangaite ba
kana takatarisawo hukama hwesouth africa neamerica zviri kuitwa nesouth africa izvi zvichasiya hukama uhwu huri papi
iye zvino hukama hwacho hwasvika kunonzikwa mvura yacheka makumbo kuya asi America haingaenderere mberi pfudzisa hukama ihwoyo ngekuti America inotya kuti ikasuduruka South Africa inozoenda kunoita shamwari yeRussia saka zvandinoona zvichiitika apa ndezvekuti wekusouth africa wekuamerica neekusouth africa wachataura nerwesere pamwe kuti musazotumira zvimwe zvombo iye zvino hurumende yesouth africa yati iyoyo ichaongorora kuti kune zvombo here zvakatumirwa kuRussia ngekuti kune makambani asiri ehurumende kusouth africa anoningika anoproducer maarms zvombo pamwe zvakaitwa nerweseri asi ndofunga South Africa government yaizviziva handifunga kuti zvombo izvi zvakabva kunhirike kumakambani ehurumende anogadzira zvombo asi kune maprivate companies ndochandikufungira ichocho ngekuti ndofunga zvaizoita dangerous kuti South Africa kambani dzesouth africa dzinhirike dzitumira zvombo kuRussia
Professor Mukasa sokuona kwenyu munoona sokuti South Africa inogona kumira yega here ine hanya here nekudyidzana nedzimwe nyika inotemba nei South Africa
South Africa inoremekedzwa chaizvo muAfrica inoonekwa senyika ine upfumi ngekuti South Africa neNigeria ndo pamwe neEgypt here ndo nyika nhatu dzakapfuma chaizvo muAfrica saka dzinoremekedzwa chaizvo panzira iyo South Africa ine makambani mazhinji ari muAfrica saka nyika dzimwe dzeAfrica handifunga kuti pane zvaangaite zvokushoropodza ngirike wanhu wekusouth africa ngekuti nyika zhinji dzeAfrica dzakaita abstain muvhoti yekuningirika yekushoropodza Russia pawakaningirika pawakarwisa Ukraine saka ndofunga chinhu chikuru apa ndechekuti havachangonyarara wozoona zvichaitika